Ini ndini jonga kandemiri nchiti eno imsore na udzanasi China kukadzi 4, 2016. Banga gurure pasoro sere World Bank rinoti aritarisire kuti ufumi we Zimbabwe uchakura sematauriro azviri kuitwa nehurumende. Pave nemaonero akasiyana siyana padano ratorwa nehurumende rekuvimbisa kupa vashandi vayo mari dzemabhonasi kutanga mwedzi uno. Mapato anopikisa obvunzwa kuti ari kuitei chaizvo achisiya ZANU-PF ichiondomora upfumi hwenyika vanhu vachitambura zvisinani akamboona. Zimbabwe ibatana nepasi rose mukucherechedza zuva regomarara kana kuti World Cancer Day. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8:30 PM tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nevanhukadzi avo vari kubatwa nechirwere chegomarara. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Musakanganwa kuti munokwanisa kutibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.